Vashara nhasi pamusangano wavaita nevatori venhau wekuongorora zvakabuda mugwaro raAuditor General gore rapera, uyo wanga wakarongwa nesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust, nhengo yekomiti iyi, uye vari mumiriri wekambuzuma muparamende vaWilias Madzimure, vati bazi rezvemari rinofanira kupa hofisi yaAuditor General mari inoikwanira kuti iite basa rayo zvakanaka. VaMadzimure vati kunyange hazvo vari kufara nebasa riri kuitwa namai Mildred Chiri nevamwe vemuhofisi mavo, pane mapazi ehurumende akawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro aanenge achiita mari, izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kweuori.
Ndaichitaura kuti Auditor General atinai ndi Auditor General ari kuita basa zvokuti munoona kuti basa riri kuitwa, asi kakawanda kacho vanotadza kuzoita zvese zvavafa kunge vachiita noda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raAuditor General ishoma. Uye mari yacho totarisa kuti mari yacho vapiwe mari yavo, vagoita zvavanoda nemari yavo, pakuti vaite zviya zvokumirira kuti wazombopiwa imwe wazombopiwa imwe. Tinoziva kuti vari independent noda kwokuti vanoripota kuparamendi, asi kana papa mari independence yavo inenge isingazonyatsokubuda zvakanaka, nokuti ministry yefinance ndiyo inozoti ndiyovarilisira mari here kana kuti yoregedza. Kwozouya basa ravo rawandisa, makanzuru ese anofanira kuauditwa naAuditor General, nyange pavanoda kuti vaendese mamwe makambani kuti avabatsire, makambani vanofanira kuti abhadhare. Saka vanofanira kunge vaine vanhu vane mari yakakwana. Kwozouya iko kuofisi kwavo chaiko chaiko, vanhu vari kuAuditor General vanhu vaakugona basa, asi zvinozoitika ndezvokuti inoda kuti mari dzavanotambira dzinoita dzenge dzakaita shoma, vanenge vakuzoenda kune mamwe makambani mahombe akafanana nanaPricewaterhouse vachitorwa vachibiwa kubva ikoko. Saka dei vaigona futi kuti vapiwe mari dzakakwana, nokuti basa ravanoita mari yatokwanisa kuchengetedza nekuda kwebasa ravo yakawandisa kudarika mari yatoda kuti vawane ivo kuti vaite basa ravo zvakanaka.
Sachigaro weAfrican Parliamentary Network Against Corruption, amai Priscilla Mnisia Herabwe Mishonga, vatiwo havasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende hwavanoti hwakawanikwa zvisina tsarukano, vachiti mutemo unofanira kusimbiswa kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva kuti dzine upfumi hwakadii.
Pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro. Asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzina yavo, unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi avakaita, nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparamende havanaina hava narimwe bhizinesi ravakazona kusunopinda kuita chaizvo chaizvo, tinokubvunza mibvunzo yekuti zvakabva kupi. Saka parliamendi yagara ine mutemo pamarules, pamastanding rules anotaura kuti kana wangopinda muparamendi unofanira kuratidza kuti zvinhu zvauina zvendezvipi. Asi mutemo uyo une dambudziko nekuti unongozvibudisa chete zvonovharirwa muhofisi, hazvina munhu anozviziva. Saka tiri kuzvibvunza kuti saka zvinobatsirei kuti vanhu vazive. Zvakanaka ndezvokuziva kuti miseera bwakapinda nemotikari imwe chete, iye zvino ane motikari nhatu kana kuti ane motikari ishanu, ane dzimba inogumi, kuitira kuti kana pakada munhu anoda kubvunza mubvunzo ndinogona kupindura kuti zveshuwa gumi dzandaanadzo idzi ndakadziwana nenzira dzakati 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 nedzakati. Asi uyu mutemo usingabati chete mamembers of parliament, unobata munhu wese anoshandira hurumende. Saka ndiwo mutemo watoda kuti tigadzirise tione kuti tingaunze here kuparlamendi kuti unatsosunga munhu wese.
VaMadzimure vatiwo Zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo weUnited Nations unorwisa uori, kana kuti UN Convention Against Corruption woshandiswawo munyika.
Zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose. Takazoisvika nyaya yekuti ngaipinde muparlamendi tisainirevo isusu separlamendi kuti ive pati yemitemo yedu, asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zvemukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa. Zvinofanira kuti zvichiiswa mumitemo yedu yeZimbabwe kuti kana zvichienda kukoti zvive zvakareruka kuti munhu agondogona kubatwa nemhosva yekuba tichisevesa mitemo iyoyo. Saka chavepeko zvino ndechekuti toda kutora zviri mumitemo iyayo United Nations Convention Against Corruption toiisawo mumitemo yedu yeZimbabwe kuti matare edu agogona kuona zvakarerukira kunge achisevesa mitemo iyoyo.
Amai Mishonga vatiwo panofanirwa kuumbwa mutemo unochengetedzawo veruzhinji vanenge vanyeura zvakaita zvinenge zvichiitika, vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo.
Mutemo wemawhistleblowers mutemo wekuti anouya kuzokunyeurira nyaya yakatosha iri kutaura kuti pane vanhu vakawanda vari kuziva zviri kuitika zviri kuitika mumabasa mavari kushanda zviri kuitika mudzimba pamwe anotoziva anotogara nemumwe munhu anu ari pa ari anonzi anito kana tichitaura nechishona nebha anonzi kudii muvakidzani ane muvakidzani oke waronazavati apa zviri kuitika paka hazvisi kufamba mushe asi kuti auya azoitaura nyaya yacho ka anotoziva kuti ndikabudiswa zvikazikanwa kunzi ndimai navauya nenyaya yacho anogona kupfurwa kana kufa chaise kana vari vemamabasa anobva tokuza veduweka ndinodzingwa hangu basa saka toda kuti tiugadzirise kuti vanhu vakwanise kutaura vachiziva kuti ndinenge ndakaita sei ndakadzivirirwa nemutemo handizokwanisa kubudiswa ndabva ndakupai muenzaniso kuti zviri kuitika kuamerica uku handibana akatotaura angari muhofisi mapurezidendi chaii akaenda akanonyeurira kuti vedu vepurezidendi vari kuita zvakati asi nokuti pane mutemo kana ivo purezidendi vacho havakwanisi kuziva kuti munhu wacho ava azvinyeurira ndiani saka ndo zvinhu zvatoda kuti tigadzirise kuti mutemo uyoyo tiunze unatsosimbiswa chaizvo chaizvo tinobva tazowana zvakawanda zvatinofanira kuziva kunyanya pane vanhu vanenge vachitora zvinhu ndataura nyaya yekuti isusu hatisi kutarisa zvizhinji kusunga nokuti kusunga hakubatsire vanhu kunotinakidza kuverenga chete kuti avasungwa vari kuchikurubhi asi kana zvisina zvazvichaunza kudzoswa munyika kungosunga chete kwokuti tinzwe kuti tafara nokuti munhu asungwa chikuru ndechekuti zvaatora zvacho zvidzokere zvinobatsira mahospitari asina chinhu zvinobatsira zvikoro zvisina ndo patinoda kutarisira isusu kana tiri kutarisa seapnak
nhengo yezanup f inomirira chikomba central vafelix tapiwa mhona uye vari nhengo yecommitte yepublic accounts vatiwo dare reparamende rinofanira kupihwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino
paramendi painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuendera mberi zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu mapurisa wekutaura kuti kana tichinge taona munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamendi asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here asungwa here ndekuti inenge raarimwe bandiko rekutonga kwezimbabwe rinova iyo ndo majaji edu rinova ndo ivo executive yedu zvinoratidza ndo maminista edu asi chatirikukumbira ndechekuti paramendi ngaimisikidze mutemo wekuti kana yadeidza munhu kudare reparamendi ngaave aonekwa kuti kusvika mhosva yake yamisikidzwa zvakanaka paramendi inenge ine kupindura mukati
gwaro rakaburitswa nehofisi yamaichiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwatekeshera muhurumende ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi